Nezuro vachina masa vainge vakumbira paramende kuti zvinano zvese zvinodewa kuti bhiri ripasiswe zviitwe musi mumwe chete, asi nhasi vati vabvisa chikumbiro ichi pamberi pedare National Assembly. Vachina masa vaita izvi mushure menhaurirano dzavaita nemutauri weNational Assembly vaJacob Mudenda, avo vabva vazivisa kuti komiti yeparamende inoona nezvemari nebudget ichatenderera nyika yese svondo rinouya ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri iri iro rakanangana nekushandiswa kwemari yemabond notes. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDCT zvakare vari mumiriri wekuwadzana East mudare National Assembly vaNelson Chamisa vanoti vanobvumira nedanho ratorwa navachina masa rekupa veruzhinji mukana wekupa pfungwa dzavo pamusoro pebhiri iri. Vanoti hazvina kunaka kuti hurumende ityore bumbiro remutemo apo ine mutemo wainenge ichida kugadzira, vachiti bumbiro rinosungira paramende kuti ipe vanhu mukana apo inenge ichiumba mutemo. Vati kunyange hazvo vachiziva kuti hurumende haiterere kana kutambira pfungwa dzeveruzhinji, zvakakosha kuti vanhu vataure zvavanoda. Kunyange hazvo veRBZ vange vari kushambadza zvemabond notes, vachamisa vati nhengo dzeparamende ndidzo dzine mvumo yekubvunzurudza vanhu vadzinomirira.
Hongu wa mangujika wakatendera munyika muno vachitaura nevava vaitaura nao, asi vamangujika kamunozati havasi mumiriri waani zvake, havana constituency. Constituency yavo ibhanga ravo ravanenge vachida kuti ringe riri dura remari, asi dura iroro kuti ringe ririko kuno minda inorimwa mari ndo kune vanhu. Ndosaka tichiti zvakakosha kuti vanhu vange vachitaura pfungwa dzavo kuti nyika iende mberi. Hongu wa mangujika.
Mumwe mugari wemuHarare vaMalvin Mukudu vanoti nyaya yekunzwa pfungwa dzeveruzhinji yakanaka chose, kunyange hazvo pfungwa dzacho dzisingazotevedzwi.
Tinoona nyaya yekuti vanhu vange vachibvunzwa inenge iri inobatsira, nekuti vanhu vanofanira kunge vachiziva kuti zviri kufamba sei nemashandiro anoita demokrasi nemamiriro akaita paramende rekuti zvekuti dare rekutonga reZANU-PF rine yatingati pachirungu 2/3 majority. Kungovunza vanhu inongovawo zvayo formality, asi veZANU-PF vane manhamba akakwana muparlamende kuti vangoita zvavanenge vachida. Tinoona nyaya yekuti vanhu vange vachibvunzwa.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti danho ratorwa neparamende rakanaka chose uye ndizvo zvinofanira kuitwa pese panoumbwa mutemo.
Sokuona kwangu zvavaita ndo zvinofanira kuitwa. Nyaya dzakaita sedzidzi dzine chekuita nokugadzira kwemitemo kana kuti vo kugadzirwa kwemapolicies ane chokuita novoruzhinji dzinofanira kunyanya kubva kunovoruzhinji. Ineti tingatoti dzinofanira kubva kunevoruzhinji.
Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakashandisa simba ravo pasi pemutemo wePresidential Powers Temporary Measures Act kuti mabond notes ashandiswe zviri pamutemo, mutemo weRBZ Act unofanira kuvandudzwa kuti uenderane neizvi. Nyanzvi dzemutemo musangano reVeritas dzinoti kana RBZ Amendment Act ikapasiswa inotanga kushanda musi wakagazetwa mutemo wemabond notes nemutungamiri wenyika musi wa 31 Gumiguru gore rino. Mutemo wePresidential Powers, mutemo wePresidential Powers uri kupikiswa mumatare nevanhu nemasangano anoti unopikisana nebumbiro remutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.